Vashitaura nevatorive nhauke kutanga gore rino vari pamuzinda webato ravo paHarvest House nhasi. Mutungamiriri weMDC vaMorgan Tsvangirai vati nhaurirano dzekuumba mubatanidzwa pakati pemapato anopikisa pamberi pesarudzo dzakatarisirwa muna 2008 hadzisati dzatanga, kunyange hazvo nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika dzichiti mubatanidzwa uyu unofanirwa kuumbwa nechimbi chimbi kuitira kuti pave negadziriro yakakwana pamberi pesarudzo idzi.
Nyaya yekutotaura nemama political parties haisati yasvika pacoalition, isu takati chokutanga chatofanira kuita ndechokuti ngatibatanai nemamwe mapoka timborwisa nyaya yokuti kana vanhu vaakuenda kusarudzo, sarudzo idzo dzinofanira kuva dzakaita zviri free. Saka iyezvo tinei yatoti nera National Election Reform Agenda, tiri kubatanidza maparties ese kuti tifaite kuti zvazvichikonzera maelections kuti tese titi hatisi kufara nawo zvigadziriswe nezeke. Ipapo ndinofanira nokuti at least pane vazhinji vari kuti zvechokwadi ndo agenda inofanira kuda itwa pursuit. Now kana takuya kuelection, hatisati tasvika kuelection kwacho, maybe kusenza kwatiri kuita kuchatipa mukana wekuti aoman zvatambedisenza tese kutoita senyaya maelections. Hatisati tasvika ikoko.
Kuramba kwaita vatsvangirai kuti nhaurirano idza dzisati dzatanga, kunouyawo apo mutauriri webato ravo vaobert gutu vakaudza studio 7 nezuro kuti nhaurirano idzi dzave pachinhano chakakura kwazvo zvekuti veruzhinji vanofanira kugara vakateya nzeve. Zvataurwa navatsvangirai zvekuti nhaurirano dzisati dzatanga zvatsinirwawo nemutauriri wemdc inotungamirirwa navawalsh mencuve vakurawo nechiwai.
Musangano weMDC pari zvino hausi munhaurirano nemamwe mapato ane chokuita nomubatanidzwa wezvematongero enyika, asi hatina chikonzero chokusaudza vana veZimbabwe kana nguva yacho yakwana. Kana paita zvinenge zvavapo, vana veZimbabwe vanofanira kuziviswa nokuti ndo varidzi vechirongwa.
Hatina kukwanisa kutaura nemutungamiriri wePeople's Democratic Party kana kuti PDP vatenda EBT pamwe nevari kutaura vakamirira chikwata chePeople First varugare gumbo kuti tinzwi pavamire panyaya yenhaurirano idzi. Zvichakadai, vatsvangirai varambawo kuti vakatuma amai Teresa Makone vanovembati wehomwe mubato ravo kuti vanosangana naamai Joyce Mujuru, vachiti sebato havasati vave kutaurirana naamai Mujuru nezvekuumba mubatanidzwa wemapato nepamusana pekuti bato rePeople First rinonzi riri kutungamirirwa naamai Mujuru harisati raparurwa. Kunyange hazvo zvichinzi nhaurirano idzi hadzisati dzatanga, nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vaDavid Masunda vanoti mapato anopikisa anofanira kuita nhaurirano idzi nechimbi chimbi kuitira kuti veruzhinji pamwe nevemapato aya vawane nguva yakakwana yekugadzirira sarudzo dzemuna 2018. Vatsvangirai vatiwo vakazvipira kushanda nevamwe vakavapandukira vakaomba mamwe mapato vakaita savatenda EBT pamwe nemutungamiriri webato reRenewal Democrats of Zimbabwe vaElton Mangoma, vachiti matambudziko akatarisana neveruzhinji munyika pari zvino haadi kuti vanhu vaswere vachinongedzerana zvigunwe.
And ndinotenda kuti at least working together zvinotipa mukana wokuzivana iyi pati yakaita sei. But kuti tisenze tese kuti gadzise zvekuti maelections ave right zvinhu zvakanaka, nokuti zvotipa mukana panguva inoteera iyo kuti vana zvoti kuelection zvaya kuya tobatana papi kuye pamupato kugona kuti vanhu vasenze vese pamwe chete ndepapi, ndo patinozotaura nyaya yecoalition ipa.
Vabiti navamangoma vakapatsanurana navatsvangirai vakaomba MDC Renewal Team zvichitevera kukundwa kwakaitwa MDC Team muna 2013, asi vaviri ava vakazopatsanurana zvakare gore rapera vave kurwira ukuru. Panyaya yekunetsana kunonzi kuri mubato ravo, vamwe vakuru vakuru vachinzi vari kurwira zvigaro, vatsvangirai vati vachagadzirisa nyaya iyi vachiti chakakosha ndechekuti vatungamiriri vebato ravo vashande zvakasimba kuti munyika muve neutongi hwejekerere, kwete kuswera vachirwira zvigaro.
Semusangano ka hatingati imvura chechetere yakati chechetere, kunowanikwa zvinowanikwa panoungana vanhu, vanhu vanovavana asi zvinogadzirwa. Kana vanhu vanovari vefamily imwe chete vanofanira kungoziva kuti chiri important ndechekuti takabatana tibvise zano. Hatina kubatana kuti bvise uyu pachigaro uyu pachigaro, takabatana kuti bvise zano. Ndo yatipa urombo, ndo yatisvitsa payatisvitsa apa. Saka ikonai kuswera muchipedzera mubatombo muzvidhidhi. Let's work to ensure that we are united.
Muzanu PF munonzi mune makakatanwa ayo ave kubuda pachena nekutukana kuri kuita gurukota rezvidzidzo yepamusoro vaJonathan Moyo nemutauriri wavamugabe vaGeorge Jaramba padande mutande kana kuti paInternet. Zvichakadai vatsvangirai vakurudzira sangano reEuropean Union kuti rione kuti hurumende yagadzirisa zvose zvinoda kuitwa kuti munyika muve neutongi hwejekerere painenge ichiita nhaurirano dzayo nehurumende yeZimbabwe. Zimbabwe yanga isiri kudyidzana neEU kwemakore akati kuti zvichitevera kubirira kunonzi kwakaita ZANUPF musarudzo pamwe nekutyora kwaiita hurumende kodzero dzevanhu. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.